Mukuru wa United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF Muzimbabwe Dr. Tajudin Oyewale vanoti zvakakosha kuti vechidiki vave pamberi panyaya yekurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze. Muhurukuro yavakaita neStudio 7 mushure mekushanyira chikoro cheInyati High School nezuro Dr. Oyewale vakati zvinogona kuve nyore kukoshiwa kukosha kwakaita vechidiki munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi vakati vechidiki vanofanirwa kukosheswa munyaya idzi sezvo varivo vane ramangwana rinogona kuvhiringika zvakanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Children need to understand the meaning of all the actions that is destroying the climate so that they can retract on that as they grow.
Dr. Oyewale vakashanyira nezuro chikoro cheInyati kuti vasangane naNkosilati Nyati mumwe wevadzidzi pachikoro ichi uyo akasarudzwa neUNICEF kuti ave Youth Climate Advocate gore rakapera. Nyati uyo ane makore 10 nemasere ari muform 5 uye ane nhoroondo yakasimba mumabasa ekurwisa kushanduka kwekunze ayo akatanga kuita achiri kuprimary muguta reVictoria Falls uko kwaanogara nevabereki vake. Nyati akaudza Studio 7 kuti akaita shungu dzekurwisa kushanduka kwekunze nekuti dambudziko raaiona mukurarama kwake munharaunda.
Kuti ndite climate activist, I was inspired by my books and my teachers. I was learning about climate change and living climate change at the same time. But this is a climate change. This is experience as well. Because you talk about excessive rainfalls, you talk about the drying heat waves. Like, these are things which I saw and these are things which I lived. So I can inspire, and it also made me to inspire the young people.
Muna 2016, Nyati akawana mubairo wechuru chemadhora ekuAmerica, muchirongwa chaitungamirwa neUNICEF, akakwanisa kuvaka nzvimbo inokwanisa kushandura tsvina yakasiyana-siyana, kusanganisira chikafu chinoraswa, kuti ite mhando wemoto unokwanisa kushandiswa pakubika, kana kuti biogas digester. Kunyange hazvo Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kubudirira, kunyanya muAfrica, dzisingaite zvakawanda zvinokonzeresa kuwedzera kupisa kwekunze, kutemwa kwemiti, ichishandiswa mabasa akasiyana-siyana, nderimwe dambudziko guru munyika. Kambani yehurumende ine basa rekuchengetedza masango yeForestry Company of Zimbabwe inoti nyika inorasikirwa nemahekta emiti anopfuura 300 nemakumi matatu ezviuru 330,000 hectares gore rega rega, uye huwandu hwemiti nemasango hwakaderera kusvika pazvikamu 40 nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu 53 kubva muzana zvaive pamugore ra2014. Nyati anoti pakurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji vasangotaura chete asi kuti vaite mabasa anobatika kugadzirisa nyaya iyi. Anotiwo zvakakosha kuti vechidiki pamwe nevanhu vakuru munyika vazive kuti kune dzimwe nzira dzinowanisa mhando dzemoto dzisingakanganise mamiriro ekunze.
Project ndakaita iri kuFalls, it's a biogas digester, that's a biogas plant. The energy from the biogas is actually used in the kitchen. So the students can learn about something which they see in their own premises. But they can actually appreciate that you can use clean energy in the schools, at homes, because it's something which they're seeing in their own premises. I think zvakakosha kuti even vagari vemunharaunda vaziva kuti we can use clean energy for a sustainable future.
Nyati akawana mukana wekuenda kumusangano weConference of Parties kuSpain muna 2019, uye muna gunyana wegore rino akaenda kune mumwe musangano wevechidiki wakaitwa kunyika yeItaly. Dr. Oyewale vanoti zviri kuitwa naNyati zvakakosha zvikuru nekuti zviri kubatsira kuti nzwire rechidiki rikosheswe mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru wechikoro paInyati High School vaFrank Piri vanorumbidzawo Nyati nekuda kwebasa raari kuita. VaPiri vanoti zvisine nemukurumbira waave nawo, Nyati anoramba ari mwana anetsika uye akadzikama.
Kunyangwe achibuda kunze kwenyika achienda kumameetings mahombe, mamwe acho isusu hatisati tamboona kana kuti maybe hatisiri kuzoona, anouya o realize kuti achiri mwana so well disciplined. Saka tinofara zvikuru naNkosilati Nyati. Tinoona sezvo zvinofita nenhororondo yeInyati. Inyati is the first school in Zimbabwe established in 1859. Saka tinofara kuti tozovo producer a student akaita saNkosilati. Because ari kutoisa nezita rechikoro kwese kunyangwe kumiri kwemakungwa.
Pamusangano weCOP26 wakapera muScotland svondo rapera, pakakurudzirwawo kuti vechidiki vakosheswe munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 paInyati High School kuMatavelland North, ndini kudzana Musengi.